Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina chikunguru 26/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya. ZANU-PF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakuta musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano kuchibuku stadium kuchitungwiza uko vaudza veruzhinji kuti Zimbabwe ichange yava nomutungamiri mutsva svondo rinouya. Vachitaura kumomo yevanhu vaungana muchibuku stadium kuchitungwiza, vaChamisa vati yasvika nguva yekuti zvinhu zvishanduke munyika, izvo vati zvichaitika svondo rinouya mushure mesarudzo.
What is your agenda, Mr. Mnangagwa? Do you have any? 7 months, urungo neteka ne cash. 7 months, urungo neteka ne nyayema, thank you.
VaChamisa vaudza vanhu kuti hapana moyo murefu sezvaive zvakaita vaimbove mutungamiri weMDCT muchakabvu Morgan Tsvangirai uye vayambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvokudzvanyirira vanhu zvakapera uye hazvichaitika zvekare nekuti nguva yekuchinja zvinhu yasvika.
Signale yakamirirwa nemi ndinoiziva nekuti handei ende totofamba. Ndikangotipaivepo munoti dzekunde, ndikangoti ndizvo here munoti hongu. Saka ngavanzwisise kuti nyaya yavakaita yokuda kudzvanyirira vanhu for 38 years this far and no further. Ini ndakasiyana namudhara Tsvangirai anga ane moyo murefu, wangu mupfupi, maoko haana kumbodeura ropa, maoko haana kumboba, maoko haana kumboponda, maoko haana kumboita murambatsvina, maoko haana kumboita kukura hundi, maoko haana kumbokutorera mari mumabhenki. This is a new Zimbabwe.
VaChamisa vatiwo kudzoka kweavo vakange vambobuda muMDCT vakaita savatendai biti navaweshumenuve chiratidzo chekuti MDCT ndiwo musha wevanhu wega. VaChamisa vatsanangurira vanhu pamusoro pezita rebato ravachashandisa pasarudzo.
Now we are going to be using the MDC alliance. Why? Because taane ma alliance partners. Hama dzedu anabiti vakanga vamboenda noko vadzoka musha. Hama dzedu ana Welshman vanga vamboenda neko kumbonotsvaga tsvaga wakati achachibhondora chachimona vadzoka musha. Musha ndoumwe, musha ndoumwe. Iwoyu the movement for democratic change yatiri kutungamirira imwe yakatorwa nemusikana akanga abatwa nenhepo yakamubata imhakaswa. It's a sucker. Hakuna makaswa inopuwa fertilizer muraya mutu wemuchero wenyika.
Vachamisa vati ZANU-PF yange ichida kuti varamwe sarudzo kuitira kuti igosara iri yega musarudzo. Vavimbisa mapurisa nemasoja kuti kana vakakunda musarudzo vachagara zvakadaka kupfuura zvavari pari zvino. ZANU-PF nasi yasangana nevanotengesera mumigwagwa muHarare ikavavimbisa kuti haisi kuzovadzinga panzvimbo dzavanoshandira kana ichenge yakunda musarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanotengesera mumigwagwa vaudza utungamiriri weZANU-PF wanga uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri kuti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavanotengesa nevashandi vemakanzuro ari pasi peMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, mutungamiriri wesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, avo vakabuda pachena kuti vave kutsigira ZANU-PF. Vati vanhu vane chitsama vanorarama nekutengesera mumigwagwa vave zvirema zvitevera kukuvadzwa kwavanoti vakaitwa nemapurisa emakanzuro ari pasi peMDCT. Amai Muchinguri Kashiri, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vaenda kuSouth Africa, vati hurumende ichaumba komisheni ichaongorora makanzura ose anga ari pazvigaro kubva muna 2013 kusvika pari zvino. Amai Muchinguri Kashiri vaenderera mberi vachiti hurumende ine hurongwa hwekuvaka nzvimbo dzekutengesera dzakanaka, vachiti hapana munhu achadzingwa panzvimbo yaanenge achitengesera kana ZANU-PF ikakunda musarudzo. Vachiti vachatanga vavaka nzvimbo dzekutengesera dzakanaka vasati vatanga kubvisa vanhu munzvimbo dzavari kutengesera. Vanotengesera mumigwagwa vanogara vachinetsana nemapurisa emakanzuru ayo anenge achishanda pamwe chete nemapurisa enyika, avo vanenge vachida kuti vanotengesera mumigwagwa ava vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda vakazvimirira vaBlessing Vava. Vati mashoko eZANU-PF aya ndeekutsvaga rutsigiro chete pamberi pesarudzo, asi bato iri richizoshungurudza vanhu kana sarudzo dzapera.
Matauro avo munhu ari kutaura zvisina maturo, munhu ari kutaura zvekunyepa, nekuti munhu asinganzwisisi kuti council inofunctiona sei. Zvekuti kuri kunzi kwainzi makansela anga achidzinga vanhu mumigwagwa kuti vasatengesa manyepo chaiwo, tinozviziva kuti town clerk ndiye andingati CEO wecouncil, and mukarangarira even paida kuitwa mamwe matanho ekuti guta redu riri ringe rakachena, ZANU-PF yaishandisa vanhu ava nguva dzesarudzo kuti tengesai, asi kana sarudzo yapera taiona ZANU-PF ndo yaitumira mapurisa. Mapurisa asi ebato rimwe, asi mapurisa aishandiswa nebato reZANU-PF kutandanisa mavhenda vachivarova kuti vasatengesa zvinhu zvomumigwagwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT amaita Peter Kumalo kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiriri webato iri vaElias Mudzuri vakaudza vanotengesera mumigwagwa mwedzi mishoma yadarika kuti bato ravo hariwirirane nekushungurudzwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika, kunyanya pamwe nemapurisa ekanzuru. VaMudzuri vakati chinofanira kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika kutanga, kwete kuti mapurisa aswere achiita hwekiti negonzo nevanotengesera mumigwagwa vanenge vachitsvagawo raramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vari kukukidza musarudzo kumagunje vakazvimiririra mushure mokudzingwa muzanu PF Dr. Godfrey Gandawa vanoti vambowanda mushure mekunge vanofungidzirwa kuti mapurisa aenda kumba kwavo runyariniriri nhasi vachida kuvasunga kana kuvaita kashiramberi. Vagandawa avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vakataura neStudio 7 mazuva mashoma apfuura vachiti havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika uye vachitungamira ZANU-PF musarudzo vaEmerson Mnangagwa. Asi vagandawa vane nyaya yavari kupomerwa yekuti havana kufambisa mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF zvakanaka apo vainge vari muhurumende. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vange vari mumusangano nekudaro hatina kukwanisa kunzwa divi ravo. Vagandawa vanoti hama dzavo dzaoneswa ndondo nevanhu vange vaine pfuti vachivatsvaga kumagunje. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Gandawa.
Pane munhu wavakange vataura naye kuti vaizouya kuzonditora usiku na 2 o'clock voida neni. Saka munhu uyu paakandizivisa izvozvo ndakabva ndatoudza vanhu vekumba kwangu vanga vatotiri pedo kuti ini handicharari pano ndatomba. Ini ndikabva ndatoti ndatomba. Saka vazosvika na 1:30 a.m. pamba ipapapa vachirova madhoo vachidiwa kuti masid vatopindira mai vangu vasina kupfeka mumba. Vakapinda mumba matiti vangu vasina kupfeka vakavaraunda apo vanhu vese vakavaunganidza panze vachivabvunza kuti ari kuti abva nguvai amenyaya dzake tisakumubata vakati hatizivi. Vanhu ava vanga vari 4 ani anzi anga asara ari mota driver anga akagara pasteering. Vamwe vatatu vanga vakabata futi mumwe wacho anga ari neAK-47. Saka vanetana vazovatakura vose about 6 members vepafamiri vakasiya zvivana chete zvidiki vakavaisa mumotikari yavo vakaenda navo vadrive for about 2 kilometers here hamene zvazofamba sei kuti vazodzoka vakavasiya pamba. Saka ini ndakanga ndataurirwa kuti hao vada kutisakura kuti vanondiuraya usiku vanhu vasingazive ndosaka ndanga ndabva pamba.
Saka varatidza here magwaro ekuratidza kuti mapurisa kana kuti hapana chavaratidza vanhu?
Hapana chavaratidza vanhu, vangoti isu tiri CID Harare HQ ndozvaanzi ndozvavataura. Vati tiri CID Harare HQ, hapana tamba yavaratidza munhu. Vabvunzwa kuti horai tiko tikavaona kuti tichida kuti vauye kuHarare HQ kwacho vanouya kuzoona ani. Vabva varamba kutaura vakati makangoya kuHQ ikoko vanobvunza tinovaona. Saka zvinoratidza kuti chikoronyera chekuda kuuraya vanhu nekuti independent candidate.
Saka pari zvino muri kupi?
Handingataure hangu pandiri nokuti handizi kuziva urongwa hwavo kuti huri papi. Munhu atovanda asisiri paground kuti ndifambe zvakanaka nokuti handizi kuziva. Ukaona varume vatavo vakadaro vana vachitsvaka nemaekeforsezeni kuita kunge ndiri nedhara kana kuti anondirovha zvinhu zvakaoma.
Vari kukukidza musarudzo kumagunje vakazvimiririra Dr. Godfrey Gandawa vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vakawanda kunzvimbo yavasina kuda kutaura. Vari kutungamira vaongorori vesangano reAfrican Union musarudzo dzemuZimbabwe vaHeli Mariam Desalegn avo vaimbovavo mutungamiri wehurumende yeEthiopia nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. VaDesalegn vaudza mapato ose aya kuti vamwe vaongorori vesarudzo kubva kuAfrican Union vachange vari munyika kusvika musi wa14 mwedzi unouya kuti vaone mamiriro ezvinhu panopera sarudzo. Mumwe asangana navaDesalegn mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu.
Ichokwadi Blessing, nhasi mangwanani ndaita musangano na vanovaivo His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister weEthiopia. Vanga vachidaivo kuti vanzwisise kuti isu sebato MDCT inotungamirirwa naDr. Tokozani Kupe tiri kuzviona sei nyaya dzetingangoti muchirungu electoral playing field iripo kuti tiri kufara nemamirira akaita zvimwe here panyaya dzekukambeina pane zvingamupinyi here zvatinosangana nazvo kunyanyanyanya panyaya yekuti tichida kuita misangano yedu nezvimwe zvakadaro pane zvatinosangana nazvo here kunyanyanyanya nenyaya dzemidhia tinowana here mukana wakaenzana kuti otinzwike pane penyuro zvingava zvivhitivhiti kana kuti dziredhiyo nezvimwe zvakadaro vachida zveruzoziva ivo kuti nyaya yezek Zimbabwe Electoral Commission tinoionawo sei tinofara here nezviri kuitwa nezek nemabatiro ari kuita basa rekurana maelections muno munyika medu mezimbabwe nezvimwe zvakadaro saka vanga vane mbvunzo yakawanda zvikuru yavangada kuti tipindure saka tangovapiravo isu zviito zveduwo zvatiinazvo kunyanyanyanyawo panyaya yekuti isu sebato takaita dambudziko rokuti mari yakatinetsa nokuti patakaita kakunetsana nevamwe vedu vataimbova navo pakaita dambudziko iroro takapedzira taakuendesana kumatare taakuendesa kumatare edzimhosva nyaya dzichiriko
asi mune chivimbo here kuti ivo vakaita sana AU nana SADC vanozonyora chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika nekuti dzimwe nguva tombonzwa vachishorwawo nevamwe kuti kazhinji vanenge vachingotsigira ivo vari kutonga
Blessing ini zvangu handingangodi kuti tingotanga kungomhanya kushora tisati taona kuti pamberi apa ripoti yavachapa yakamira sei
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Dokozani Kupe vaObed Kutu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makore makumi maviri apfuura vaPN Win munda wavo une mahekta mana wakatorwa nemauto mudunhu redelta muMyanmar nzvimbo yaizikanwa nekutengesera pasi rose mupunga kutengeswa kwemupunga kwadzikira zvikuru kubva patanga kutorwa minda nemauto mushure mokutorerwa munda wavo vaWin vakaedza kunyunyuta kuhurumende asi vakapindwa nokutsidzirwa pamwe nokuda kusungwa vaWin mumwe wevarimi vane nhoroondo dzakaburitswa neHuman Rights Watch nechinangwa chekuti pasi rose rizive nokutorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nokuvhingwa kweupenyu hwavo Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye nezuro matare eparamende emuAmerica akatambira kuvandudzwa kwemutemo unobata Zimbabwe senzira yekukurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena uye kuita utongi hwejekerere. Mutemo uyu wakaunzwa mudare nava Jeff Flake vebato reRepublican Party pamwe nava Chris Coons veDemocratic Party. Mutemo uyu unoti Zimbabwe ikabata zvakanaka sarudzo pamwe nokuremekedza kodzero dzevanhu zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodzidzana navo zvinobviswa. Blessing Zulu weStudio 7 abata Sachigare wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yeZANPF vaKindness Paradza kuti tinzwe pamire bata ravo panyaya iyi.
Isu tiri kufadzwa zvikuru nekufunga kuAmerica kwakadaro nekuti sarudzo idzi dzakachena iye zvinezvi tasarwa nemazuva matatu kuti tivhote. Asi hakuna kana dambudziko ramambonzwa kuti kwaitika zhowe zhowe isu veZANU-PF ndisu tiri kutoti tinoda kuti sarudzo idzi dzifambe zvakanaka pasina kurwisana kana kuita rimwe bongozozo saka tinofara zvikuru nezvaita America kuti tibvisirwe zvirango zvanga zviripo izvozvo ndokuti munoziva vamunangagwa vakataura kuti aiwa Zimbabwe is open for business and vari kuda munhu wese ane mari kuti auye muno muZimbabwe kuti maindustry yedu amuke.
Pane zvimwewo zvavanga vachitaura zvekuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa nyaya dzakaita sana itaidza marava vakatsakatika vachiti vanofanira kutsvagwa vana Nabanyama nevamwe zvinga kwanisika here kuti zvinge zvichitwa izvi
but inyaya dzandaita idzamara nevamwe vari kutaura hazvinei navamunangagwa hazvinei nesuka nyaya dzacho dzese idzodzo dziri kumapurisa mapurisa ari kuongorora ende zvari kuongorora hatizive kuti mapurisa vasvika papi nenyaya idzodzo saka idzo inyaya dziri kuongororwa nemapurisa ende hatinei nadzo isu iya inonzi muchirungu new dispensation zvavamugabe ndezvavamugabe isu tiri kuita zvavamunangagwa
mungati zvirango zvanga zvichikanganisa nyika zvakadii vaparadza
unoziva kuti takatambudzika kwemakore gumi nemanomwe nenyaya yezvirango izvi saka iye zvino pakapinda vamunangagwa kubvira November muri kuona kuti takudyidzana nenyika dzese dzimwe dzatakanga takambomutsana nadzo takuwirana nadzo kana iyo America chaiyo vari kutofarawo nezvatiri kuita Britain iri kufara yakatotipa mari zvaunoziva 100 million saka tiri kufara zvirango izvi zvakanga zvatikanganisa asi iye zvino zvaita kuti maindustry edu amuke
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yezanu PF vakaenda nesiparadza vachitaura naBlessing Zulu vari muHarare.
Tinosangana hedu netinotambudzapo neapo kuti vanhu vanenge vachibharira namaposta kunyanya vana vadiki but ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka sekutaura kwandaita munowanawo panewo marana vana apo nepapapo asi isusu se
apo nyika yatarisana nesarudzo nemusi wemuvhuro mapato ezvematongerwo enyika haana kuwirirana nokubatwa kuri kuitwa sarudzo dzacho kunyange vari vachiti havo rwendo runo munyika muine runyararo asi pamukamutauro bato rezanu PF richipomerwa mhosva yokushandisa mbeu nechikafu kutsvaga rutsigiro asi zanu PF inoti izvi ndezvemugotsi matsuro mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata mutauriri wePeople's Rainbow Coalition inotungamirwa naamai Joyce Mujuru vaJefferson Chitando uye mutevedzeri wemunyori wezvomutemo muzanu PF vaFortune Chasi totanga kunzwa kubva kuna vachasi
tinosangana hedu netinotambudzapo neapo kuti vanhu vanenge vachibharira namaposta kunyanya vana vadiki but ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka sekutaura kwandaita munowanawo panewo marana vana apo nepapapo asi isusu seZANU PF tiri kuona kuti aiwa takabvira kudhara kukambena apa taakungotsvaira takatarisana nekuti musi wemaelections uyu tiri kungonopinda muofisi zvakanaka zvisina kushungurudzika nevamwe
vachitando muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu
kana tichitarisa pamaelections osaramboitika tingati pano mutsauko hawo uripo panyaya yekuti hatisi kuwana dambudziko rokuti vanhu vanorovana hatisi kuona dambudziko rokuti iro vanhu vanonyanya kupesana nokuvengana zvakanyanya nokukandirana matemo nokukandirana makobvu namatete asi pane zvinhu zvatinofanirwa kutarisa kuti izvi dai zvazvagadziriswa zvingadero zvaita sesataurwa navachati chokuti icho nyaya yekudamburirana kwamapepa hachisati chapera chichiri chirwere chatichinacho chakazara zvikuru tobvakozve tozoti pane zvinhu zvatakati tinofanirwa kuti titarise chokutanga ndechokuti icho ini zvatikahadza semuduru remasvingo tisingazivi haidi kuna vamwe kuti nguva ino takuenda kumavhotsi ndopataona pachitanga kubuda mbeu ndopatatanga kuona pachibuda mafetiraiza achinzi ari kupiwa kana tatarisa tinoona sokuti kana bato rimwe raakupa fertilizer rava kupa mbeu takatarisana namazuva augwana kuverengwa pazvigunwe kuti tienda kusarudzo tinoti aiwaka zvinenge zvava kuratidza sokuti ivote buying
va chansi bato renyu ndofunga ndo riri kutaurwa apa ndizvo here vachitando
zvokwadi zvakadiyo ndio iri kupa fertilizer nguva ino
va chansi
tinangotaura pane nyaya mbiri pane nyaya yezvekurimisa poita nyaya yechikafu ndoda kutaura ndakataura nenyaya yezvekurimisa makore apfuura akawanda vanhu vanga vachichema nekuti mbeu nefertilizer zvanga zvichinonoka kusvika kuvanhu zvaizosvika mvura yanaya munhu asingazivi kuti achawana mbeu yakakwana here fertilizer yaizosvika nguva yekuti haisisina basa ichakwanisa kushandisika mumunda saka hurumende kwete misangano aya maprograms ehurumende zvinhu zvinenge zvichipiwa munhu wese kwete masupporters emusangano saka hurumende yakaiswa pressure nevanhu vese kwete vemusangano chete kuti please programu yaisi kushanda mushe tiri kutowesta mbeu nezvimwe zvese mvura inenge yaenda hurumende inenge ichitofanirwa kuti tipembedze kuti this time around ine new dispensation vakwanisa kuti vange vachiunganidza mbeu nefertilizer nguva ichiripo
vachitando manzwa kakuti aya mabasa ehurumende hanzi asi ebato
aiwa ndinotenda kuti vachasi vanozviziva and hatidi kuti tikandidzane mashoko makobvu namatete vanozviziva kuti panoendwa kundogovewa fertilizer panoenda kundogovewa mbeu aiwa tinoona vachimiramira makandidheti ezano pf tinoona pachiitazve kuti vanhu vanenge vakapfeka regalia kana zviri zvehurumende hurumende haina regalia
mutauriri wepeople rainbow coalition inotungamirwa naamai joyce mujuru vajefferson chitando vange vari parunare kumasvingo manzwa zvekare kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo wemuzanu pf vafortune jasi vange vari parunare muharare blessing zulu westudio 7 ange achikokera hurukuro iyi tomboenda kuna marvelous muhlanganyahuye achitiudza zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yeVOA Shona tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino
makadii vatereri zita rangu ndinoitwawo Vimbai Tsvangirai Java musikana mukuru wa the late Dr. Morgan Richard Tsvangirai ndiri kukwikwidzawo musarudzo ndakamirira bato reMDC Alliance riri kutungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa
zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuGlenview South mukawanikwa imi muchikunda
ndine zvakawanda zvandoda kuitira vagari vejimbo yeGlenview South Constituency ndikuda kusimudzira mayouth nekusimudzira madzimai mumaprojects uyezve ndinoona Glenview South iri dzvimbo yakazara mayouth asi mayouth asina mabasa saka ndozvinhu zvandakatarisirawo kusimudzira mudzvimbo yeGlenview South Constituency ndiri kudawo zvekuona service delivery yakanaka mukatarisa zvinhu zvakaita semasewage based marodhi zvinoratidza kuti hamuna service delivery yakakwana kana kuti yakanaka
mashoko api amunofunga kuti maikwanisa kutaura namuchakabvu baba venyu nepfungwa dzenyu dzekukwikwidza muGlenview South
ndosaka ndiri kuti nemashoko mashomanana musi wa30 July hande tese neuwandu hwedu tipude tifadze vatsvangirai nezvese zvavairwira uye zvavaishuvira muupenyu hwavo neupenyu hwemaZimbabweans ese kuti tive nefree and fair election kuti tive nekusunungurwa kwakazara munyika ino yeZimbabwe
ini ndini marvelous sanganyahuye ndiri muWashington
muchirongwa chewomen's round table na8pm tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya ZANU PF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakunda musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Uisika disendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 26 kuNtulikazi 2018 nenguntungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu okukhishwe nedalo lomthethandaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba bese bencishwe bona ithuba labo, ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yizeki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi kayithokozi ngesinqumo sekomishini yezokhetho esokufuna ukuphikisa isinqumo somthethwandaba esiyibamba ngamandla ukuthi iphe ababalisi abavotisayo izimota zokuhambisa.
Zasebenza ku-428 polling stations zakubulawayo, siqeda ukutraina izolo ama-polling officers lamhlanje langa le-deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel, siyatshona ilanga ababesele kuma-polling stations abo bonke.
Abekomishini yezokhetho kobulawayo bathi sebegqibe uhlelo lwabo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni kwangomvulo. Itale lesenethi lapha eMelika seliphasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kayithokozi la kancane ngekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, yona ethi ifuna ukuphikisa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court esithi kumele ikomishini le ivumele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende ezivotisa emaphandleni ukuthi ziphiwe isikhathi sokuvota ekhethweni ngeviki ezayo, njalo ikomishini le ibaphe izimota zokuhambisa. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uveze ukuthaba lokudana ngokwenzakala emalangeni lawo ngemva kokuba amanye amalunga awezeki athi abenelisi ukuthi abavotisayo bengekho lapha ababhalisele khona bahambe bayevota. Lokhu kulandela isinqumo esethulwe ngumthethandaba waphezulu oweHigh Court onqume ukuba izekhi ilomlando wokubona ukuthi bonke abasebenzela kude lalapho ababhalisela khona baphiwe imvumo njalo belungiselwe okokuhambisa ukuze bengalahlekelwa lilungelo labo lokuvota.
Lokhu okukhishwe nedalo lomthethandaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba bese bencishwe bona ithuba labo, ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yizeki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Omunye wababalisi osebenzela ezenka kodwa ekhitshwe lapho abhalisa khona, umnumzana Dali Dube, uveze ukudana ethi uncitshwe ithuba lokuvota.
Ingcekeza leyo, ngoba leyo yindlela yokuthi khona abantu ade kumele, part of abantu ade kumele bevote bengabesa kwanisa ukuthi ba exercise i-right yabo yokuthi labo bevote.
Umnumzana Jabu Sikhosana olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni uthi le indlela yokubandlulula amalungelo abantu ngoba amapholisa wona avunyelwa ukuvota okungekho emthethweni kodwa ingcindezele abafuna ukuvota okusemthethweni.
bona ani indlela yokubandlulula someone's democratic right. Amapolisa wona why were they given ithuba lokuthi kuvote amapolisa lamasotsha in an undemocratic fashion?
U-District Elections Officer wakoBulawayo owezeki uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi bakhuluma ngakho ukuthi abantu banikezwe ithuba lokuthi bavote.
Thina abakoBulawayo besivele sizame by omnisi ukuthi sibadeploye lapha abazavotela khona. Then abalutshwana banalabo abaqine sebefakwe endaweni ezingayisizo lapha abazavotela khona. During i-training yethu besivele sikhulume ngakho ukuthi babanike ithuba nxa kungasebhizi laphana babathwale babahambise ezindaweni lapha abayavota khona.
Ababalisi abaningi ikakhulu emaphandleni bayakhalaza ngoba indawo abasebenzela kuzo lalapho ababhalisela khona zingumango, njalo izeki ithi yona ayila mota ezaneleyo ozokubathwala. Bayakhala ababalisi ngoba bethi lokhu kufana lokubuyisela isizwe emuva ngokuvalela abantu amalungelo abo. Eminyakeni abaningi bebengelandaba, kodwa lonyaka ngobuningi ababalisi bayachiseka ngokufuna ukuyavota belethe inguquko ezigabeni zabo. Abaningi bathi izekhu kumele iphumele egcekeni, njalo yenze umsebenzi wayo ube lula, njalo yenze abantu bayithembe ngohlelo elwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje iziphathamandla zezeki koBulawayo zithi sesigqibe uhlelo lokufundisa bonke abazosebenza ekuvotiseni ngomvulo. Ithi njalo abaningi sebehanjiswe lapho abazosebenzela khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Sekusele amalanga amane ukuba ilizwe liye ekhethweni, njalo izek isichaze ukuba isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho ngokugqiba ukufundisa abantu abazavotisa lokubasa endaweni abazavotisela khona. Isiphathamandla sezeki koBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthe lisiyatshona elalamhlanje wonke umuntu ozavotisa uyabe eselapho azasebenzela khona.
Sokuseduzane lokhetho mhlaka 30 sokusikhuthaza abantu ukuthi bahambe kuma-polling stations beregister. Amalungiselelo ethu asekhatshana kakhulu, sesitrainile wonke ama-electoral officers abazasebenza ku-428 polling stations zakoBulawayo. Siqede ukutraina izolo ama-polling officers lamhlanje langa le-deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel. Lisiyatshona ilanga babe sebe kuma-polling stations abo bonke.
Kusanjalo umgcini sihlalo we-election situation room uNkosikazi Jenny Williams laye uthi bazathumela abantu abazinkulungwane eziyisithupha ukuba bayeqapha ukhetho koBulawayo eMathebeleland South leMathebeleland North.
Kulabanye abazakhangela bahluzisisa kumeni information leyo iqinile yini kumbeni hayi kulama exaggerations. Sitrainer ama data capturers lama verifiers wonke umuntu ngabe ebona kule nkinga abavotanga kumeni bachayiwe bengabe besidinga lapha e-Rainbow Hotel. Siqalisa ngomgqibelo siphutsha 2 days okuphela i-election sizozama results sizabe silapha e-Rainbow Hotel.
Umsekeli kaWilliams umnumzana Mike Ndiweni uthi abantu bakhululekile ukuthi baze lakho konke okuhle lokubi ngokhetho lwalonyaka, njalo basebenzelana lengatsha zonke zikahulumende ezibona ngokhetho kanye lenhlanganiso ezizimeleyo.
Sibeke izigaba esithi ngama response mechanisms ukuthi nxa kukhona ongahambi kuhle sisume sigijime silungise. Sile legal response ukuthi nxa kungaba lokunye okudinga ukuthi kungene amagqwetha akhona amagqwetha amelele ukuthi asebenze lokho. Njalo futhi lezi ndaba sile cele likhangele ngokuthi imbiko nxa sokulunye okwenzakala ukuthi umhlaba kumele ube wazi sigijime sikusakaze.
Abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe labo sebenyakazela ezweni lonke. Abezeki labo bathi sebefike esibangeni esiphezulu ngamalungiselelo okhetho bekhuthaza bonke ababhalisela ukuvota ukuba bayevota. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo seziqalile ukusebenza behlola ngezokhetho. Izikolo lazo sezivalile kulungiselelwa ukhetho ngoba zonke izikolo zizaba zindawo zokuvotela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Itale le Senate kwele Melika selipasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ezithi eZimbabwe kumele liqhube ukhetho olubalulekileyo nxa lifuna ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Umbiko lo wethu lwenamuhla ngabakhuthaza ukuthi kuguqulwe umthetho wezidera lo abathi uSenator Jeff Flake lo Senator Chris Coons abakukomiti ye Senate Foreign Relations bona abake bethekelela eZimbabwe kunyanga esanda kwedlula lapho abenze khona imihlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa, amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. USenator Flake ukhangelelwe ukubuyela eZimbabwe kuliviki ukuyaqapha ukhetho. Iziqondiso lezi ezipasiswe yiMelika zikubeka sobala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe lifisa ukuvuselela ubudlelwano lelizwe leMelika, lona elafakela uMnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho, kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ababusayo bakhangelelwe ukuthi bazaqhubela intambo zombuso abazanqoba. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Joseph Chuma, ilunga lezanu PF.
Thina esikwaziyo ngapha eZimbabwe sizimisele ukwenza ukhetho olubalulekileyo njalo olukhululekileyo oluzavumelana futhi nomuntu wonke. Ngakho-ke asibe sabele, umongameli wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa Mnangagwa ufake sobala obana iZimbabwe isivulekile ukudlelana namazwe onke. Niko savula nokuthi bona abakhangela ngezokhetho ukuthi ukhetho njani, akukonke sibavumele ukuthi nangababuye bonke babuye bazozibonela kusenza lolo khetho ngoba akulanto esiyesabayo. Bakhuluma futhi izini laba abesibuthweni batsho njalo bana hhayi abasize kungenele lonto nxa sokwenzakele okwenzakeleyo bazayabukela khonoko ouzele kukhona. So akunanto kumele esaje ngabantu, akunanto esabisayo, yonke into ningendlela eqondileyo.
Ye, kodwa siyabona ke amabandla aphikisayo athi hhayi ukhetho lolu kaluqhutshwa ngemfanelo njengoba bathi-ke izek unganayenzi kuhle. Pho bazakwenza njani ukhetho olubalulekileyo baba Juma?
Aphikisayo lawa mina nxa ngukhangele mina mbona nta yikuzikhulumela nje ngoba abantu bakhona usakwazi lokuthi bafunani. 1 minute yeza bekutshela bethi yona hayi vele ukhetho sesinqobile, next minute ha akumanga kuhle, next minute hayi thina vele silokuza. So kahle kahle yona into abayifunayo awusoze uyikhonze. Yikubona even abadala ababebuyile lapha Kofi Annan baze bakhuma kathi ha amanye amadimanje bayesebacela aseyiwo lawa kusazwakala kuyena kuyina ofunakalayo kahle kahle. So akula nje embi vele, of course kunzima vele kuyona into ibaluleke 100%, akubaluleki lula kodwa khonoko okukhona sizamile silula into yonke izekale ngendlela okumele izekale ngayo.
Kodwa-ke siyabona ukuthi njalo nxa sukhangele baba Juma kula khonoku-ke ukuthi okunye kwangikhona akuqedakali ukuthi ama-ballot paper adintwa njani konke lento ezinjalo. Lina liyasuthiseka kodwa yini ngakho khonoku?
Thina njengebantu elizanitemu kasingeneni khonapa.
UMnumzana Joseph Chuma umela iphelandaba Mpophoma kudale lephalamende engowebandla lezanu PF. O Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla atshiyeneyo agoqela awezanu-PF enganqoba kukhetho ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Khuluma emhlanganweni awenzele eshitunguiza namuhla, uChamisa uthe kuqakathekile ukubana kube lokusebenzelana phakathi kwabantu beZimbabwe ukuze ilizwe liphumelele. Ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaze kulumhlangano ukuthi bayevota ngobunengi basuse iZANU-PF embusweni ngomvulo.
We are ready for accommodating bamwe batathi nawo, so that we are able to move forward. Vamana Nikunza, Mujani are JNU. Our teacher Adi, because Takana JNU dilutes our focus. Takana JNU diverts our firm path to a new dispensation. What we want is probably an inclusive arrangement where we are able to take from the basket of ZANU-PF full of rotten apples, a few good apples. So the hand there are going to be Nika Zanza Zito Giza. Kusurika Denga Ubatirai. So we are ready to work with you, but in the context of the transition.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele eshitunguza namuhla esithi lanxa engelaso isifiso sokuphatheka kuhulumende wenkazatho, uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla atshiyeneyo agoqela awezanu-PF enganqoba ukuze kube lenqobela phambili elizweni. Omunye okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Job Sikhala, yena uxwayise iZANU-PF ukuthi izawukhomba onotshwala ingavele iqilibezele kukhetho. Kuzafiwa elizweni kungenzeka lokhu, kutsho uSikhala. Kodwa uChamisa uphange wamqondisa uSikhala wathi umanyano we-MDC Alliance agalaso isifiso sokwenza udlakela.
This time we will never allow ZANU-PF to be my God.
Umnumzana Nelson Chamisa eqondisa umnumzana Job Sikhala ke lapho njalo echasisa ukuthi umanyano MDC Alliance awulufuni udlakela njalo, uxwayise abantu ukuthi kumele bavote ngokuthula njalo baziphathe kuhle ngaso sonke isikhathi. Kunjalo nje uncintisa kukhetho lokudinga umeli wemagunje elilunga elizimeleyo umnumzana Godfrey Gandawa uthi ucatshile ngemva kokuhlaselwa kwemuli yakhe ngamadoda amane abehlome ephelele izolo ebusuku esithi adinga yena. UGandawa uthi ubengekho ebalekile ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi kulabantu beZANU-PF abafuna ukumbulala, bemethesa icala lokukhuthaza uZulu ukuthi engaze avotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kuhlelo lwe-Life Talk asihluzeni bomama lamhlanje sipha abesifazana ithuba lokuxoxisana loZulu ikakhulu labo abancintisayo kukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uthi ilizwe lakhe lilakho ukwethulela eletheki izijeziso zenotho nxa lingala ukukhulula umfundisi uAndrew Brunson waseNorth Carolina obotshelwe icala lokubazelwa elokuthi ungumcuphi weMelika. Kufe abantu abangamachomi amabili lasithupha kwanyamalala bedlula amakhulu engozini yokudilika komduli wedamu esigabeni selaso kwele South Korea. Abancintisa kukhetho lokudinga amakhansila lamalunga edalela ephalamende baqhubeke ngemikhankaso yabo namuhla becela uZulu ukuthi ebavotele. Abanye babantu laba ngumnumzana Thamani Ncube odinga ukuba ngukhansila kaward 11 ebulilima West elilunga elizimeleyo kanye lomnumzana Ilosi Nyoni OMDC Alliance odinga ukumela iBulawayo East edalele ephalamende. Sexoxela ababili laba uNyoni wasungula ingxoxo echasisela uZulu ukuthi kungani emele emvotele.
Into emgqoka kathesi i-economy yelizwe kayimanga kuhle. Ilizwe leli seli yi-vending economy. So sizazama njengeMDC Alliance nga siyinqobile ukuthi silungise i-economy. I-legislation eyinye ikhona ifuna uku-implementwa kuphela. Siyakwazi ukuthi kule corruption izimali ziyadliwa abantu abenziwa lutho. Ngiza kunika umzekeliso lapha ku-Operation Restore Legacy eyenzakale last year. Laba ababusayo kathesi bangena besithi bafuna ukuqeda i-corruption kodwa akukwenziwanga lutho lapho. Umuntu onguye osegwejiwe kuthombo kuphela, abanye laba abaningi kabenziwanga. Kwakhulunywa le ndaba yezimali externalization, indaba yakhona yaphelela emoyeni. So mina ngangiphumelele ngangena sizaphusha ukuthi laba abantu abale corruption basentenswe. Nga sesingenile savusa i-industry, wonke umuntu uza kuya emsebenzini imali ezikhwameni.
Ncube, kungani uzibona ufanele ukumela abantu baka ward 11 ube ngukhansila wabo?
Okwakuqala ngithanda ukuthi khona kunandeleleke ukuthi khona ngike ngaba ngukhansila esikhathini esidlulileyo njalo ngasebenza nabantu. Kungakho isifiso sokuba ngukhansila kahle kahle asivelanga kimi, sivele ebantwini ngemva kokunanzelela ukuthi khona kukhetho oludlulileyo umuntu onqobileyo ekhethweni ngumuntu obelesifiso sokuzihlalela angaphezuli esingathi ngama-issues abantu awe-development. So ngazona lezo zizathu kwenza ukuthi khona abantu bananzelele ukuthi khona ukukhetha ibandla kuphela, bengananzeleli ukuthi khona umuntu lobungcithi lobuciko obunganani. Kuyingozi ngoba ibandla lingafaka idonki kuthi ukuthi khona abantu bazaqeda isikhathi eseminyaka emihlanu idonki ingayenzi lutho kumbe lingafaka imbuzi kumbe yini kuthi ukuthi khona bazasokola okweminyaka enaleyo eyabilandela. Kungakho abantu bathe ngokunanzelela ukuthi inhlelo zonke esasizisungulile azisahambi. Bangicela ukuthi khona hayi indoda besicela ukuthi khona usimele ekhansilini ngoba silama issues okumele ukuthi khona ngabe ayahamba kodwa amini benanzelela ubungithi bami ekuphatheni inhlelo zomphakathi.
Ubaba uNyoni, akukhulume labo abantu bebulawayo East bakulalele ngamafitshane ubethulele umbiko wakho yokugcina kungakenziwa nje ukhetho.
Bantu bebulawayo East linga votela iTeam MDC Alliance. Lapha ngikhuluma ngopresident uNelson Chamisa, ngami uIlos Nyoni, ukansila kaward 4 uSara Chigora, lo kansila kaward 3 uTinashe Kambarame. Kuzaba iTeam eza imela kube le development esigabeni. Siyakwazi njengoba ngike ngakhuluma ukuthi imithetho eminye ikhona, eminye njalo ifuna ukulungiswa. For example, indaba zema-potholes lezi, siyakwazi izingara yathatha over imithelo yezimota. Siza kubisela emuva lokho, imithelo yezimota ibuyele uma councils ukwenzela ukuthi i-revenue ibe khona. Ngibuye njalo briefly ngilinike example siyakwazi ukuthi sake saba ku inclusive government ngo 2009 kusiyafika u 2013 ama cell phone lines ngo 2009 umuntu wayekhipha inkomo kodwa uChamisa nguye nguminister of ICT that time kwacina sokulungile ama lines esitha ama dollar kade siyakwazi ukuthi ngedollar oyathola ama line amabili singakhangela njalo uprofessor Westman Ncube enguminister of industry and commerce ukuthi kwenzakala sikhangele ubaba othinta IPT eminister of finance imali ayisitholakala emabank ngicela ke lingivotele ukwenzela ukuthi njoba lake la testa ukuthi sasibutha njani ku inclusive government
Nomzana Ncube akuyiqhibe konapho balalela abantu
abantu ezakhamizini zebulilima ikakhulu abantu bawamadlamzi ngilezinto ezihlalo engikhangelela ukuthi khona sigcile kuzo aluba ngithe ngakhethwa ukumela isigaba lesi into yakuqala yindaba yomhlabathi iland ownership ungananzelela inkomo uzathola ukuthi khona abantu basemakhaya bahleli kuphela abala okungathiwa khona i-ownership yomhlabathi abahleli kuwo umuntu wakhona angaze agcine adevelophe njani kusasekusena angavuka atsheliwe ukuthi khona hhayi wena suka lapha umhlaba lo awusakufanelanga kumbe suthengwe i-council kumbe suthengwe nguhulumeni so abantu kumele ukuthi khona indaba naleyo yomhlabathi kugcile kuyo abantu baphiwe ubunini bomhlabathi abazalelwa kuwo bakhulela kuwo then indaba yesibili yindaba yamanzi ukuthi khona abantu bebenatha lezi nyamazana emadamu nasemachibini lapha asikho kwempilo yanamuhla singeke sathi khona kutshengisa ukuthi khona sisaphila impilo yanamuhla so kuzadinga ukuthi khona inhlelo zamanzi zithuthukiswe kwenze imigodi lapha lakho kunatha khona izinkomo amadamu athuthukiswe
Umnumzana Thamani Ncube udinga ukuba ngukansila ka Ward 11 ebulilima East ubexoxa endawonye lomnumzana Ilo Sinyoni OMDC Alliance ofuna ukuba ngumeli webulawayo East ePhalamende eGwanda lakho isiphithiphithi bayakhankasa kubika uAlbert Ncube
Loba nje kungasensuku zatshala iZimbabwe kangelele ukuqhuba ukhetho laba bancintisayo lokhu beboda bedinga usekelo endaweni ezijiyeneyo abanye ngababhoda ngemizi kude abanye bahlangana lezakhamizi embuthanweni egoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ngolwesine abanye abazancintisa ukhetho bahlanganele ezakhamizi eGwanda emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT kanye le-Women's Institute for Leadership Development WILD umnumzana Jackson Lunga oyebandla lisacathulayo leZimbabwe Partnership for Prosperity ZIP uthi angakhethwa kuba ngumeli weGwanda Central edalele ePhalamende uza kugo somabhizimusi bakuleli abasemazweni
eGwanda khona silabo abafowethu abanabethu ukuthi ngenakho nabanye bakhona abanama-videos millions of dollars ukuthi bangabuya bethu bezeinvesta khona lapha eGwanda singalathi ngamakhiwo ukuthi bakufunela ama-investa ngamakhiwo silabo abasebamnyama abakwanisa abantu beGwanda ezizalwaneseGwanda ezingabuya khona bezeinvesta zithuthukise iGwanda ibe nenye indlela emangalisayo but those people are not coming why because kulamasela uhulumeni
Omunye onqintisa eGwanda Central ngumnumzana Brian Dlovu omanyano we-People's Rainbow Coalition yena uthi ukhathazekile ngokuzilela kwezikolo kulumhlubulo.
And then when you sit in Parliament, what are we discussing about these scholars of the Kwan? To discover which is scholars that you see, Zikachana Kachana. Umkwan, what does it mean? To work up almost more than 15 kids, they almost 10 kids to say they get a Kwanani in the secondary school. Also, they can't be in the Kwanani or Ramamangana. Those are the things that we should be looking at as an MP in the Parliament.
Umnumzana Thapi Ncube onqintisa ukhetho lwamakhansila elilunge elizimeleyo kuward 14 uthi izakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi lokusilela kwemisebenzi.
Ward 14 yindawo elamanzi amaningi kodwa aliphansi akula zibhorane laphana. Okunye sifuna ukuthi sikhangele nje intuthuko ekhona laphana kuward 14 kulabantwana abaningi abangasebenziyo. Ikanti ikhona imizamo esingayenza siyi-community sikhangele kuma-youth ukuthi abantwana babe lemisebenzi abangayenza ngezandla.
Kusenjalo amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu njalo labo abazavotisa sebeqalile ukufika lapho abazavotisela khona. IZimbabwe izaqhuba ukhetho ngomvulo
Siyabonga Albert Ncube isikhathi du mthakazi omuhle kodwa lingayikatshana elalelani iLife Talk olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.